MDC yava Nelson Chamisa inotiri kuenderera mberi necongress yayo zvisinei nenyaya dziri mumatare. Izvi zvinotevera chikumbiro cheimwe nhengo yeMDC amai Maureen Tawenga chekuti congress iyi imiswe pamwe nemutongo wakatirwa nedare repamusoro svondo rapera wekuti MDC inofanira kuita congress yechimbi chimbi. Pataenda pamhepo, nyaya yakakwidzwa kudare namai Tawenga yekumisa congress iyi yanga yaraswa nemutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore ichinzi haisi nyaya yainganzwikwe nechimbi chimbi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapana chinovatadzisa kuti vaenderere mberi necongress yavo.
Congress iri kuenderera mberi. Congress yedu haii politics. Tinenge tichingoungana. Hapana koti muno muZimbabwe inorambidza vanhu kuungana vachifarira zvavanofarira. Isusu tichangoungana tichiti tiri kusapota vaChamisa. Tichaungana tichiti tiri vanhu veMDC. Kugungano redu harimiswi nani nani. Ndobvumiro yedu yatinayo pamutemo. Anenge ane chaanoda kutaura anouya kakugungano. Totaura semasahwira. Uyo asiri patiri haazi sahwira wedu. Hatikwanisi kuudzwa na nemunhu asiri patiri. Coach we Highlanders haatsvagwi ne bodi re Dynamos. Coach we Dynamos haatsvagwi ne bodi re Highlanders.
Congress yeMDC iyi iri kuitirwa kugweru. VaChamisa vakatarisirwa kusarudzwa semutungamiriri webato. Kunyange hazvo vamwe muMDC vachiti pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka zvichitevera kufa kwavaMorgan Tsvangirai avo vaimbotungamirira bato iri zvinosanganisira matorero akaita vaChamisa utungamiriri webato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.